Revhitiko, chitsauko chemakumi maviri netatu. Jehovha akati kuna Mozisi, “Taura kuvaIsraeri uti kwavari, ‘Iyi ndiyo mitambo yangu yandakatara, mitambo yakatarwa yaJehovha yamunofanira kudaidzira seungano tsvene. Pane mazuva matanhatu amunoshanda, asi zuva rechinomwe iSabata rokuzorora, zuva reungano tsvene. Hamufaniri kuita basa ripi zvaro kwose kwamunogara, iSabata kuna Jehovha. Iyi ndiyo mitambo yakatarwa yaJehovha, ungano tsvene dzamunodaidzira panguva dzakatarwa. Pasika yaJehovha inotanga madekwana pazuva regumi namana romwedzi wokutanga, pazuva regumi namashanu romwedzi iwoyo. Mutambo waJehovha wechingwa chisina mbiriso unotanga. Kwamazuva manomwe munofanira kudya chingwa chinobikwa chisina mbiriso. Pazuva rokutanga itai ungano tsvene uye musaita mabasa amazuva ose. Kwamazuva manomwe mupe chipiriso chinoitirwa Jehovha nomoto, uye pazuva rechinomwe munofanira kuita ungano tsvene uye musaita basa ramazuva ose.” Jehovha akati kuna Mozisi, “Taura kuvaIsraeri uti kwavari, ‘Kana mapinda munyika yandichakupai makakohwa gohwo rayo, uyai kumuprista nechisote chezviyo zvamunotanga kukohwa. Anofanira kuninira chisote pamberi paJehovha kuti chigamuchirwe panzvimbo penyu. Muprista anofanira kuchininira pazuva rinotevera Sabata. Pazuva ramunoninira chisote, munofanira kubayira sechipiriso chinopiswa kuna Jehovha gwayana rine gore rimwe chete risina kuremara, pamwe chete nechipiriso chacho chezviyo chinokwana zvikamu zviviri kubva mugumi zveefa zvoupfu hwakatsetseka wakasanganiswa namafuta, chipiriso chinoitirwa Jehovha nomoto chinonhuhwira zvinofadza, nechipiriso chacho chokunwa chikamu chimwe chete kubva muzvina zvehini rewaini. Hamufaniri kudya chingwa chipi zvacho, kana zviyo zvakakangwa kana zviyo zvitsva, kusvikira zuva chairo ramunouya nechipiriso ichi kuna Mwari wenyu. Uyu unofanira kuva murayiro unogara nokusingaperi kuzvizvarwa zvichatevera kwose kwamuchagara. Kubva pazuva rinotevera Sabata, zuva ramakauya nechisote chechipiriso chokuninira, verengai mavhiki manomwe azere, verengai mazuva makumi mashanu kusvikira pazuva rinotevera Sabata rechinomwe. Ipapo mugopa chipiriso chezviyo zvitsva kuna Jehovha. Kubva kupi kwose kwamunogara, uyai nezvingwa zviviri zvakaitwa nezvikamu zviviri kubva mugumi zveefa zvoupfu hwakatsetseka zvakabikwa nembiriso sechipiriso chokuninira chezvibereko zvokutanga kuna Jehovha, pamwe chete nechingwa ichi mupe makwayana manomwe asina kuremara egore rimwe nehando imwe chete diki namakondobwe maviri. Zvichava zvipiriso zvinopisirwa Jehovha pamwe chete nezvipiriso zvezviyo nezvipiriso zvinonwiwa, chive chipiriso chinoitwa nomoto chinonhuhwira zvinofadza kuna Jehovha. Ipapo bayirai nhongo imwe chete sechipiriso chechivi namakwayana maviri ose egore rimwe chete sechipiriso chokuwadzana. Muprista anofanira kuninira makwayana maviri pamberi paJehovha sechipiriso chokuninira pamwe chete nechingwa chegohwo rokutanga. Izvi zvipiriso zvitsvene kuna Jehovha zvomuprista pazuva rimwe chetero. Munofanira kudaidzira ungano tsvene murege basa ramazuva ose. Uyu unofanira kuva murayiro unogara nokusingaperi kuzvizvarwa zvichauya kwose kwamuchagara. Kana muchikohwa gohwo renyika yenyu, musakohwa kusvikira kumucheto kumunda wenyu kana kunhongerera zvinosara pakukohwa kwenyu. Zvisiyirei varanda navatorwa. Ndini Jehovha Mwari wenyu.” Jehovha akati kuna Mozisi, “Uti kuvaIsraeri, pazuva rokutanga romwedzi wechinomwe munofanira kuva nezuva rokuzorora, ungano tsvene inocherechedzwa nokuridza hwamanda. Musaita basa ramazuva ose, asi mupe chipiriso chinoitirwa Jehovha nomoto.” Jehovha akati kuna Mozisi, “Zuva regumi romwedzi iwoyo wechinomwe izuva rokuyananisa. Muite ungano tsvene uye muzvinyime zvokudya mugopa chipiriso chinoitirwa Jehovha nomoto. Musashanda pazuva iroro nokuti izuva rokuyananisira pamunoyananisirwa pamberi paJehovha Mwari wenyu. Munhu wose asingazvinyimi musi iwoyo anofanira kubviswa pakati pavanhu vokwake. Munhu upi noupi achaita basa ripi zvaro nomusi iwoyo ndichamuparadza pakati pavanhu vokwake. Hamufaniri kumboita basa.” Uyu unofanira kuva murayiro unogara nokusingaperi kumarudzi ose achauya kwose kwamuchagara. Iri iSabata renyu rokuzorora, uye munofanira kuzvinyima kubva manheru ezuva repfumbamwe romwedzi kusvikira manheru anotevera. Munofanira kucherechedza Sabata. Jehovha akati kuna Mozisi, “Uti kuvaIsraeri, pazuva regumi neshanu romwedzi wechinomwe, mutambo waJehovha wamatumba unotanga uye uchapedza mazuva manomwe. Zuva rokutanga iungano tsvene, musaita basa ramazuva ose. Kwamazuva manomwe mupe kuna Jehovha zvipiriso zvinoitwa nomoto, uye pazuva iroro muite ungano tsvene mugopa chipiriso chinoitirwa Jehovha nomoto. Iyi ndiyo ungano yokupedzisira, musaita basa ramazuva ose. Iyi ndiyo mitambo yaJehovha yakatarwa yamunofanira kuparidzira ungano tsvene kuti dziuye nezvipiriso zvinoitirwa Jehovha nomoto, nezvipiriso zvinopiswa uye nezvinopiswa zvezviyo, zvibayiro nezvipiriso zvokunwa zvinodiwa mazuva ose. Zvipiriso izvi zvinowedzerwa pamusoro pezviya zvamasabata aJehovha uye pamusoro pezvipo zvenyu nezvose zvamakapikira nezvipiriso zvose zvokupa nokuzvisarudzira zvamunopa kuna Jehovha. Zvino kutanga pazuva regumi namashanu romwedzi wechinomwe, mushure mokunge mapedza kukohwa zvirimwa zvenyika, muite mutambo wokupemberera kuna Jehovha kwamazuva manomwe. Zuva rokutanga izuva rokuzorora, uye zuva rorusere izuva rokuzororawo. Pazuva rokutanga munofanira kutsara michero yakanakisisa yemiti nemichero yemichindwe namatavi ana mashizha akawanda nemikonachando, uye mugofara pamberi paJehovha Mwari wenyu kwamazuva manomwe. Munofanira kuitira Jehovha mutambo uyu kwamazuva manomwe gore negore. Uyu unofanira kuva murayiro unogara nokusingaperi kuzvizvarwa zvichauya. Muupemberere mumwedzi wechinomwe. Garai mumatumba kwamazuva manomwe. Zvizvarwa zvose zvavaIsraeri zvinofanira kugara mumatumba, kuitira kuti zvizvarwa zvenyu zvigoziva kuti ndakaita kuti vaIsraeri vagare mumatumba pandakavabudisa kubva muIjipiti. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Saka Mozisi akazivisa kuvaIsraeri mitambo yakatarwa yaJehovha.